Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 15 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wezvemabhizimusi pakati pavana muzvinabhizimusi vemunyika nevekuAmerica weZimbabwe USA Business Forum unopetwa muHarare nhasi pachisainirwa nazvibvumirano. Vashandi vehurumende vanoramba kutambira mari yakanga yaiswa patafura nehurumende kumusangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa nezuro muHarare. Mutungamiri wenyika vayamasini munangagwa vanopa zvitupa kumakurukota nevanyori vakuru vemapazi vakashanda kudarika vamwe gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wezvemabhizimusi pakati peZimbabwe neAmerica weZimbabwe USA Business Forum wakaitwa kwemazuva mana muHarare wapera nhasi vana muzvinabhizimusi vemunyika nevekuAmerica ava vachinyorerana pasi chibvumirano zvekudyidzana pamwe nekushanda pamwe chete izvo zvinotarisirwa kusimudzira upfumi hwenyika. Vana muzvinabhizimusi vekuAmerica vari pasi pesangano reAtlanta Black Chamber. Godwin Mangushka anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekusainwa kwezvibvumirano izvi, mukuru wesangano reCEO Africa Roundtable iro rakaronga musangano uyu vaKipson Gundani vati vanotarisira kuti zvibvumirano izvi zvichatanga kushanda munguva pfupi iri kutevera.
Izvi zvichaita kuti mamembers edu arambe achidyidzana kusvika tawana chouviri mukudyidzana iko.
Mutungamiri wechikwata cheAtlanta Black Chamber vaRicardo Berris vati kunze kwemakambani ekuAmerica asaina zvibvumirano vanotarisira kuti kune makambani akawanda kubva kusangano ravo achauya kuzosima mari muZimbabwe.
We are just getting started. The Atlanta Black Chamber has over 1,000 members that
tichangotanga. Atlanta Black Chamber ine nhengo dzinodarika churu, saka chibvumirano chatasaina nhasi chichadzibatsira padzinotsvaka mikana yekusima mari muZimbabwe.
Mukuru wekambani inotengesa dzimba nemastand yeRawson Properties vaRichard Matenga Mbiri vaudza Studio 7 kuti vasaina chibvumirano chekushanda pamwe chete nekambani yeL Gabriel Enterprises uye vati izvi zvichabatsira zvikuru pakuwanisa vanhu dzimba munyika.
Vachatibatsira kutsvaga mari kuti tikwanise kudeliver dzimba dzakawanda kuvanhu. Saka zvakatikoshera pamwe nekutibatsira zvakare kuti tisenze tese vachitipawo ruzivo rwatisina muno muZimbabwe.
Mukuru wekambani yeL Gabriel Enterprises amai Lorraine Levins vati kambani yavo ichabatsira Rawson Properties kutsvaga mari kuAmerica yekusimudzira mabasa ekuvaka dzimba muZimbabwe.
My company, El Gabriel Enterprises, a DBA Levins Realty, will provide consulting services.
Kambani yangu ichabatsira kutsvaga mari kuAmerica yekuti kambani yeRawson ishandise pakuita mabasa ayo muZimbabwe.
Mamwe makambani asaina zvibvumirano anosanganisira Tel 1 nedande mutande ayo asaina zvibvumirano zvekusimbisa mabasa eumhizha weInformation and Communication Technology ne kambani yeMI Group. Mukuru wedande mutande vaNever Ncube vati chibvumirano chavasaina chichaita kuti vakwanise kutenga kuAmerica mishina yekuvaka data center kuguta idzva riri kuvakwa kuMount Hampton kusimudzira mabasa ekufambiswa kwemashoko nekuita mabhizimisi pachishandiswa mishina yechizvino zvino. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya varumbidza kusainwa kwezvibvumirano izvi zvikuru sei zvemaICT vachiti ma ICT ndiwo mudonzo weupfumi wenyika uye zvichabatsira zvikuru mukuvandudza upfumi wenyika.
Zvinoratidza kuti economy yedu yakuita tilt towards greater private sector participation mu ICT industry.
Musangano weZimbabwe USA Business Forum uyo waitsigirwa nehurumende yeZimbabwe wakapindwa navana muzvina bhizimisi vakawanda vemunyika pamwe nevekuAmerica kubva kuAtlanta Black Chambers avo vange vari munyika kubva nemusi wesvondo. Chikwata chekuAmerica icho chiri kutsvaga mikana yekusima mari mudunhu rekuchamhembe kweAfrica chakaendawo kuSouth Africa chisati chauya muZimbabwe uye nhasi chasimuka chakananga kuZambia. Musangano unotevera weZimbabwe USA Business Forum uchaitwa kuAmerica muguta reAtlanta riri mudunhu reGeorgia muna Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Musangano weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC wakaitwa nezuro muHarare pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende unonzi hauna chawakaburitsa mushure mekunge vashandi varamba kutambira mari yaida kuwedzerwa nayo mihuro nehurumende iyo inonzi iri pasi pemadhora $25 ekuAmerica kumushandi wepasi. Vashandi vanonzi vari kuda kuti vatambiriswe $740 ekuAmerica pamwedzi kana kuti $840. Munyori mukuru wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vadefti dzatsunga vanoti chakawiriranwa mumusangano uyu chete ndechekuti mari yemunyika inotambirwa nevashandi inge ichipiwa ichienderana nemutengo wedhora rekuAmerica wezuva iroro. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwiye vadzatsunga vachitsanangura zvakatora nzvimbo mumusangano uyu.
Isundo principle yatakanyanya kufarira tikabvumirana nayo kuti kubva iko zvino hatitangoti tichipedza kunegosheta. Vaya vanokwidza mutengo votokwidza mari haichatotengi tozoikora isingachatengi. Saka izvozvo ndozvinhu zvatakanyanya kugamuchira, asi hatina kuzobvumirana maererano nemari yavakatipa. Yatakaona zvokuti haina kukwana, haina uwandu hwayo, haiendirani nezvekuitika pagiraundi maererano nekukwira kwakaita mitengo yezvunhu. Hongu vakawedzera zvichibva nemagiredhi, asi giredhi repasi pasi mari yavakawedzera yanga iri mari inogona kungosvika kana kuti $22 or $24. Tinoona kuti mari iyi haikwani, hatigoni kuitora.
Saka zviri kureva kuti hapana chakabvumiranwa kana musangano kana makaramba kutambira zvaiswa patafura nehurumende.
Hapana chatichabvumiranwa nokuti kana mari isingakwani tinogoitora tigodii nayo.
Saka muri kutarisira kusangana zvakare riini nehurumende?
Takangoti vambodzokeravo vambonotaurawo nevakuru vavo vavaratidzirewo kuti mari yamuri kutipa iyi haina kwainosvika, haikwanisi kutisvika kwatinoda kusvika. Isusu tinoda kusvika pe840. Zvino tinga kusvika here tichipuwa choti yakadaro yekuti tinoipuwa kana kuti $20.
Tiri kunzwawo vesangano rinonzi Fozeu vari kushoropodzawo chikwata chiri kumirira vashandi munhaurirano idzi. Imi sevamwe vari kumirira vashandi munhaurano muri kutambirawo sei kushoropodzwawo?
Kutaura chokwadi izvozvo tangozvidyaira. Izvo vanogona kungonotaurawo nehurumende kana vane nzira dzavanogona kuti kutaura nadzo nehurumende. Isu tonotaurawo nemaonero edu, isu tinongovapawo kodzero yavo yekufunga mafungiro avo kana vachikwanisa kunowana $1,200 kana kuti vachida kuti vangoranwa mabasa kusvika vapuwa $1,200 vanongoita. Isu hapana chatinovamisa kuita.
Vanga vari munyori mukuru wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vadefti dzatsunga vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo munyori mukuru wemubatanidzwa wemasangano anomirira varayiridzi munyika weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vaObert Masaraure. Vane musangano uri kuti watotanga kunzwa pfungwa dzevarayiridzi kuti votora matano api zvichitevera kukundikana kwenhaurirano dzemihoro idzi.
Wongu tine nyuto ya kakura pa urukuro zakaitwa ku NGNC msua 14 March. Apo pakabuda mari isinga tenge. Sa chose tinoona hurumende muna January yakabatira batira civil servants. Mateksa anosvika almost $30. Asi agreement yacho ya irikunzi yakaitwa. Imari shoma nini inongozowedzera $20. Zvazoreva ndezvekuti hurumende pamari dzese dzairi kubata mateksa ane mazita akasiyana siyana. Mari dzese dzairi kubvutira vanhu. Aivana kana shoma yavari kuda kuisa kuvashandi. Saka tiri kuona kuti ku NDNC hurumende haina kukwanisa kugadzirisa nhunha dzevashandi, kugadzirisa nyaya yekutambura kwazara kuvashandi. Saka nyunyuto yedu iri pa amount yemari yakapiwa neprocess yakashandiswa.
Imi imari yamuri kuti dai yapiwa vashandi vehurumende.
Federation of Zimbabwe Educators Union uyezve nekuatus Amalgamated Writers Union of Zimbabwe tanga tichingotiramba tichichema kuti mari yakudiwa nemushandi 1260 inokwana ngo kuti amboraramawo semunhu. Ndiyo mari yatatichema yatoramba tichingoona kuti mari pari zvino yakuda kutoita shoma, asi mari ingaite zviri nani kuti vanhu vaite sevanotiraramei.
Tiri kunzwa muri kunyunyuta nevari kumirira vashandi vehurumende kunhaurirano dzeNGNC. Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo?
Vakazvigadza voga kuti vanonegosheta vakamirira vanhu vese. Vane makore nemakore vachikonzi ndo vanolida, ndo vanonegosheta, ndo vanonegosheta. Manegosheta zvavakatanga kunegosheta nawo yekuhurumende akatochinjwa, asi vona nhasi havasati vachinja. Tikatarisa federation yedu yeFederation of Zimbabwe Educators Union, tinogara tichiinsista kuti kana pachiitwa nhaurirano ngadzive dziri kuitwa dzichibata mashandi vese, dzisaitwe zvekagrupu tangoita kekunongana.
Imiwo sesangano refozeo matanho apa amuri kutorawo panyaya dzemihoro yevashandi.
No, makuru atiri kutora ndeyekuti tirwise kuti chinombonzi NGNC chacho chitobva zvachose, nekuti hatisiri paconstitution. Saka ticharamba tichirwisana pakati pevashandi pega kusvikira tasarudza vamiriri vevashandi chaivo vanonotimiririra kuhurukuru. Asi shoko ravo rekutanga ravanosvika naro nderekuti NGNC hatichaidi.
Vanga vari munyori mukuru wemubatanidzwa wemasangano evarayiridzi weFozeu, vari zvakare mutungamiri weAtuz Vaubert Masaraure, vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vanonzi vadoma gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka segurukota rakashanda kukunda mamwe makurukota ose. Gurukota redzidzo yepamusorosoro muzvinafundo Amon Murwira ndovadomwa pachinzvimbo chepiri. Muzvinafundo Fanuel Tagwira vebazi redzidzo yepamusorosoro ndovadomwa semunyore mukuru akakunda vamwe vose, vachiteverwa pachinhanho chepiri naamai Mavis Sibanda vanove munyore mukuru mubazi rezvemadzimai. Asi vamwe vanhu vari kupokana zvavo nekudomwa kwemakurukota maviri aya, vachiti nyika yakatarisana nenzara inotyisa zvinoratidza kuti vamasuka havasi kushanda zvingaita kuti vapiwe mubayiro uyu, uyewo vachiti dzidzo yepamusorosoro haisi kuratidza shanduko yekusimukira. Vaive nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC, uye vaive mutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalo Siziva, vanoti nhasi vachenurwa nedare reulawayo Magistrate Court pamhosva yavanga vachitongwa nayo mudare iri yekubvarura magwaro ekutsvagisa rutsigiro iva vaikwikwidzana navo amai Soneni Moyo musarudzo dzeparamende dzakaitwa gore rapera. Vasiziva vazivisa nezvedanho iri padande mutande ravo reX iyo yaimbonzi Twitter. Vakadzingwa mubato reCCC nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri Vasengezo Shabangu, izvo zvakazoita kuti varasikirwe nechigaro chekumirira pelandaba chavalala muparamende chavakanga vavhina musarudzo dzemuna 2023. Direct from Washington, the voice of America. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSomalia ati mauto apedza kurwiswa kweimwe hotera yakachengetedzwa zvakasimba mukati meguta guru renyika iri Mogadishu nechikwata cheAl-Shabaab. Vakuru vemapurisa vaudza sangano renhauri Agence France Presse kuti varwisi vose vaurayiwa uye zvinhu zvadzokera pazvaive pakugadzikana. Mauto achienderera mberi nebasa rekuchenesa nzvimbo iyi. Hapana shoko ratirabuda rekuti pane vakuvara kana kufa here pahotera iyi. Vanokokera nhengo dzebato reRepublican Party mudare reSenate kana kuti Senate Majority Leader vaChuck Schumer nezuro vakakurudzira Israel kuti iite sarudzo itsva. VaShuma vakati vanofunga kuti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu varasa gwara ravo mukubhomba kuri kuitwa Gaza nenyika yavo. Kunyange hazvo sarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato musarudzo yemutungamiri wenyika dzichaitwa muAmerica kana kuti maprimary dzisati dzanyatsopera kuitwa, vaDonald Trump vebato reRepublican Party navaJoe Biden vebato reDemocratic Party vatova nerutsigiro kubva kumatunhu emuAmerica akawanda zvekuti vaviri ava ndovachakwikwidzana kechipiri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muno muAmerica muna Mbudzi gore rino. VaTrump vane mhosva zhinji dzavari kupomerwa dziri kumatare uye dzinonzi nevamwe dzinogona kukanganisa urongwa hwavo hwekuti vave mutungamiri weAmerica kepiri. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvemutemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Takuona kuti vaTrump navaBiden ndivo vachava vachidzokorora zvekare sarudzo idzi zvatakaonawo zvekare zvakazopinza vaBiden. And the zvunhu zvakagara zvichioneka kuti zvinova zvingave zviri possible.
Tikatarisa vaTrump zvikuru, tiri kuona kuti vane nyaya dzakawanda dziri mumatare edzimhosva. Zvinofamba sei apa kana matare akauya nemutongo unoratidza kuti vaTrump vane mhosva dzakati wande?
Ya, vaTrump vakabatwa nemhosva yavari kupomerwa iyo yokupandukira hurumende. Izvo zvinovatadzisa kuti vave vachikukidza mumaelections ava because vanenge vave necriminal conviction. But as long as vasati vabatwa nemhosva yavari kupomerwa, vanokwanisa kuva vachikampenawo vachizova vachisarudzwawo zvekare kuva president. Saka nyaya dzavo dziri kumatare dzakaramba dzichidhileya kana dzichidrega kusvika vatozoita president. Dzinenge dzakufanirwa kuve dzichimiswa nekuti vanenge vava mutungamiri wenyika dzozosumudzirwa kana vabva pachigaro.
Izvi zvinogona kuitwa kunyange vakabatwa nemhosva, mutsauko unenge uri wokuti?
Sezaidu panyaya yokunonoka kwematare, tikuona kuti matare haasi iwo ari kunonoka kuti nyaya iyi itongwe. Nyaya iyi yange yakatarwa zvayo kuti inofaa uye yakapera before my elections, but takaona kuti vaTrump ndo vaiwinza atingati maapplications kumatare ari kumusoro vachiti ivo vavafanirwa kuva vachitongwa nokuti vanga vari mutungamiri wenyika, saka vanga vane immunity. Saka idzi dzinyaya idzi ndo dzanga dzichidhileya kuti nyaya dzavo dzinzwike.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachisanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Sangano reUnited Nations riri kuti mitengo yezvinhu muZimbabwe yakakwira nezvikamu zvinosvika mazana matanhatu kubva muzana kana kuti 600% kubva munandira wegore ra2023 kusvika munandira wegore rino, zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika. Nekudawo kwekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno, bazi rezvekurima rinonzi rave kukurudzira varimi kuti vaderedze uwandu hwezvipfuwo zvavo kuitira kuti vasazoita dambudziko remafuro. Asi vamwe vagari munyika vanonzi vave kutotengesa mombe dzavo nechakare nekuda kwekushaya mafuro nemvura yekunwa, kuti vasazokanganisika kuona vakanga vakuzodzitengesa dzisisina kumira zvakanaka. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevagari ava vanoti nekuda kwemvura shoma yakanaya, uswa hwemafuru emombe dzavo hushoma zvakanyanya, uye Chibage hachina mashanga akakwana ekuchengeta kuti azopiwa mombe sezvo chakafa chisati chasvika. Izvi ndizvo zvaita kuti dzimwe mhuri dzitore danho rekutengesa mombe dzisati dzanyanya kuonda nekushaya chikafu. Mumwe mugari wekuchegutu mudunhu remashonyalendi West, vaalec mabwe, avo vakatengesa mombe mbiri, vanoti zviri nani kuwana mari yakati wandei iye zvino pane kuzomanikidzwa kutengesa mombe dzave madore wowana mari shoma.
Kutotengeza kunzara yavepo zvichineka kuti dhure mushana bhozi kutangatanga zvekusvika kuma 300.
Mumwe akatengesawo mombe dzake mbiri nemadhora ekuamerica $300 kana kuti US$300 pamombe imwe chete ndevaerasmus mapfeka rekuchivhu mudunhu remashonaland East, avanoti mombe dzichadzikira mutengo nekuda kwekushaya zvekudya.
Vanhu varingotengesa zvavo kuno kwavanhu varingodisponsa zvavo.
Vakawanda vari kutenga mombe ndevemabhucha vakaita sava Mike Jimu vemuchinhoi, avo vanoti panonaya mvura shoma bhizinisi ravo rekutengesa nyama rinobhadhara zvakanaka sezvo vachitengesa nyama nemutengo uri pamusoro asi ivo vachitenga mombe nemari iri pasi. Asi mumwe murimi vachawanda hozheri, avo vanochengeta mombe kumhangura mudunhu remashonaland West, vanoti vanotenga chikafu chemombe kunyange zvichivadhurira. Vahozheri avo vane mombe dzinosvika zana vanoti vanotengesa mombe kuti vatenge chikafu chemombe kwete kuti kutyira kuti dzinofa nenzara. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union, amai maiwe PGT, vanokurudzira varimi kuti vatengese mombe nguva iripo dzichiri kukosha nekuti vakanonoka dzikaondoroka hapana chavanowana.
Pfuyo nemhuka dzesango zvichanetseka kuwana zvokudya nemvura. Ndinokurudzira varimi vezvipfuyo kuti vatengese mombe dzichiri kuratidzika zvakanaka nokuchengetedza mombe nezvipfuyo zvavanokwanisa kuwanira zvokudya zvakakwana kusvika mwaka unotevera.
Mutauri weboka reenvironment Management Agents kana kuti EMA munyika yose, Muzvare Edith Chapungu, vanoti vari kudzidzisa vagari nevarimi kuti vasapise masango asi kuti vacheke uswa hwacho vochengetera mombe dzavo.
Asi shoko redu rimwe chete rekungoti nguva yatiri inoi bhesi ndichikurudzira kuti vanhu vagare vacheka uswa. Uchizoshanda zvinhu zvakasiyana siyana, unogona kunge uchizoshanda kugadzira hei like hei baby yekuzofidha mombe later on.
Kunyange chikoro chepamusoro chechinhoi University of Technology kana kuti CAT chiri kugadzira chikafu chekuti mombe dzinonanzva dzozonwa mvura, vakawanda vanoti havana mari yacho sezvo chichitengeswa nemadhora ekuamerica 14 kana kuti US$14 pamakirogiramu 25 chichidyiwa nemombe 10 pamwedzi. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaJavis Marapira vakaudza varimi vemombe kumapisa mudunhu remateberland North Sondo Rapera kuti vape mombe zvekudya zviri kugadzirwa neuswa zvochengeterwa nguva yekushayikwa kwemafuro kana kuti silage kuti dzisafe uye kuti dziite utano hwakanaka. Pari zvino munyika mune mombe ma5 million nechidimu, asi hurumende ine urongwa hwekuwedzera mombe munyika kusvikira pama6 million gore ra2025 risati rasvika. Vagari vekumangwe mudunhu remateberland South nemamwe matunhu vakatokurudzira hurumende kuti itore matanho ekuvawanisirawo chikafu chekupa mombe dzavo pamwe nekuti ichere zvibhorani kuitira kuti mombe dzavo dziwane mvura. Nyika iri kutambura nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze anonzi El Nino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 Zupogine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wesungura Sinia Makion Murambi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naivanzisininga westudio 7.
ndakatanga zvemagitare muna 1999.
Ndowanzofarira kunzwa kuti vabereki vaiti kudini mukomana achitanga kukakata tambo.
Patakatanga zvemagitare vabereki vakanga vachirwisana nesu zvaisava nyore kuti titi zvemagitare. Kusvikira izondobudikirawo kuti tizonzi tava kuzvimirirawo tava kushanda. Asi pamwe pese tichiri vadiki apa taitodzingirana nevabereki vasingadi tichiita izvozvo.
Veruzhinji vari kuitambira sei nemhanzi yamuri kurova iyi?
Vanhu vari kuitambira. Vari kukwanisa kuiwana music yedu vari kuitambira, asi dambudziko zvichiri kutiremerawo kuti tigone kuisawo mimhanzi yedu paredhiyo itambirwe paredhiyo. Takamboisawo maalbhamu anenge maviri paredhiyo, vakamboaridzaridza. Asi zvinonetsa kana uchiridza uri kunze kwenyika yako. Munome tinoridza tiri muSouth Africa, zvinotiremerawo kuti tikwanise kuwana kana wacho.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Mundima yetinayo iyi tinoremerwa zvikuru pakuti tiite malive show. Tikonzero tinenge tisinawo mainstruments, tinenge tichiita ikuhaya. Saka pamwe pacho tinokwanisa kuhaya mainstruments aya patinosvika tichindoridza toshaya vanhu. Pamwe mari yekuzobhadhara paya apa tinenge tahaya zvisine transport zvinobva zvatiremerawo.
Vangade kukubatai vanokuwana ikupi?
Kune vese vangada kutibata kana vangadawo kubatsira kana vanofarira music yedu, misambo yedu iyi yesungura yatiri kuita yemurambisi pabit. Munokwanisa kutibatawo, munotibata panamba dzinoti 078-375-2257.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu nhasi.
Vatsigiri vese vemurambisi pabhiti, aiwa tinokutendai zvikuru nepamunotsigira napo ipapo. Kune vese vati vaona music yemurambisi pabhiti, tinokutendai zvikuru pane matsigiro amunotiita. Uye regai kuora moyo, rambai muchimira nesu. Tiri munzira, tiri kuuya. Panguva pfupi iri kutevera, tiri kukupai damba refu rimwe riri kuuya.
Chitipaiwo kamwe chete kekubuda nako mudariro nhasi. Woza Friday, timbokwenya magitare mbichana.
Panhanzi mukandiridzira kasongo kanonzi kutukana kwenyu kaenda kuvanhu. Sekuti pamanyorero ndakaita kambo aka kanenge kane dzidziso yekuti vabereki kana vachinge vari vanhu vanetsana mai nababa vanofanira kupa respekti kuvana, vasanya kuda kukandirana makobvu nematete. Vana vakatarisa
kamuchinzwa kambo kanonzi kutukana kwenyu. Manzwa hurukuru yaitwa na Senior Makione Murambi anga ari parunhare kuSouth Africa na Ivans Zininga weStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na 8 PM, apo tiri kuenderera mberi nekutarisa nyaya dzechikafu munyika panguva yesangano reUnited Nations riri kuti mitengo yezvinhu muZimbabwe yakakwira nezvikamu zvinosvika kuma 600% pakati peJanuari gore rapera kusvika Januari wegore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Musangano wemabhizimusi pakati pavanamuzvinabhizimusi wemunyika nevekuAmerica weZimbabwe USA Business Forum unopetwa pachisainiranwa zvibvumirano zvokudyidzana nekushanda pamwe. Tava tashuka kumagume chirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri. Nishitimuraru shakanaka watereri. Ndokusiemi na Ntungamili Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 kumbimbitho 2024 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
indlela isimo zempatha ezikhwela ngayo bazintilini awuhambelani yeholo kumbe ngithi lenzuzu abantu abayitholayo.
Ukukhwela kwentengo yezinto eZimbabwe sokubangela ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abavele bebhekane lendlala embi lonyaka ebangelwe yikungani kuhle kwezulu.
Ziyabuya zizele nje intando yazo ilokhuzeni impisi kumbe izilwane ziyazidlela lihambe lebatshela bethi asizalincedisa sizalincedisa vele kuhlale kunjalo lapho.
Uzulu wenyakatho yemandebeleni ukhala ngokuthi kahlawulwa nguhulumende kumbe ukuthola usizo lokwelatshwa lapho ethe walinyazwa zinyamazana zasendle kumbe ukubulawelwa izihlobo. Umhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe labequla laseMelika eliAtlanta Black Chambers uphele namuhla eHarare. Amacele omabili elovelana izivumelwano zokusebenzelana ndawonye eziyisikhombisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe labequla lakwele Melika eliAtlanta Black Chambers oweZimbabwe USA Business Forum oqhutshelwe eHarare phakathi kwensuku ezine ugqitshwe namuhla amacele omabili elobelana izivumelwano eziyisikhombisa zokusebenzelana phakathi kwamankampani amazwe omabili. Amankampani akuleli ayingxenye yesivumelwano lesi agoqela eZimtrade, Tel One, Landemtande kanye le Rosen Properties. Awemelika ona agoqela eMI Group kanye le Impact Business Solutions. Iqula leMelika liphakathi kokwethekelela amazwe ambalwa semhlubulweni weZansi yeAfrika. Lidinga amathuba okusebenzelana labo somabhizimusi balawa mazwe. Osomabhizimusi laba basungule uhambo lwabo ngeviki edluleyo kwele South Africa. Besuka eZimbabwe namuhla balubhekise kwele Zambia. Umhlangano wabo lo bawuqoqe besebenza lohulumende weZimbabwe lezinye inhlanganiso zabo somabhizimusi. Omunye njalo umhlangano wokubuthanisa osomabhizimusi lamankampani amazwe omabili oweZimbabwe USA Business Forum uzaqhutshelwa edolobheni leAtlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika ngomfumfu lonyaka.
The Voice of America.
Iofisi yomanyano we-United Nations ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo emhlabeni jikelele e-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs i-OCHA ithi ukukhwela kwentengo yezinto eZimbabwe sokubangele ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi abavele bebhekane lendlala ephehlwe yikoma komkhathi. Ithi njalo ngozibandlela idola leZimbabwe lilahlekelwe ingxenye yohlonzi lwalo i-50%. Okudale ukuthi intengo yempahla ezitolo ikhwele ngesilinganiso samakhulu ayisithupha i-600% ngozibandlela. Sikhuluma nje imali yeZimbabwe iqhubeka igugudeka njalo idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola aseZimbabwe angamachumi phosi amabili 20,000. Ngamanye amazwi, i-$100 ithengwa ngezigidi zamadola eZimbabwe ezingamachumi amabili, i-$20 million. I-OCHA ithi ngozibandlela njalo ukudla kukhwele ngesilinganiso samachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele-World Bank lithi eleZimbabwe yilo elilokudla okudula ukwedlula amazwe wonke ase-Afrika lilandelwa ngele-Egypt. Emhlabeni jikelele iZimbabwe ihlezi kuzinga lesibili ikhokhelwa ngele-Argentina. Umzekeliso, i-2 kg yeshukela eZimbabwe ehlelwe ngentengo yamarandi futhi kusiya ngendawo ibiza i-60 randi, kuthi i-10 kg yempuphu yona ibiza i-115 rand, i-50 kg yempuphu ibiza 600 rand, i-kg yenyama ibiza 70 rand, kuthi inkukhu egcweleyo yona ithengwa nge-85 rand kusiya ngendawo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, yena othi ngempela isimo sibi.
Isimo sibudali kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi indlela intengo zempahla ezikhwela ngayo emavinkilini awuhambelani yeholo kumbe ngithi lenzuzo abantu abayitholayo bengabe ngabasebenzayo kumbe abazisebenzayo. Ingakho-ke nxa intengo yempahla ikhwela kukanti abantu bevele bengelamali ezambeni zakho, kwenza isimo sibe sibi kakhulu. Sikhangele kakhulu endaweni ezinjengemakhaya lapho abathembele khona kakhulu ebantwini abasemadolobheni ababambabamba lapha lalaphana. Ngakho-ke nxa bevele bengelalutho abantu abasemadolobheni, kuba nzima ukuthi bazinakekele bona, bephinde njalo banakekele abantu abasemakhaya, kungabe kungabadala, kungabe kuzimbuli zabo ezisemakhaya, kungabe kuzintandane. Kwenza njalo futhi kulimaze esingathi ama-access to ama-social services, kungaba yimfundo, kungaba ngezempilakahle. Ngoba nxa uvele ungelamali zokwentela okudula kwentengo ezitolo, angeke wenelise ukuthi uhambise abantwana esikolo, angeke wenelise ukuthi uthenge imithi ezibhedlela. Kunzima kakhulu isimo sisebangele elibili okumangalisayo.
Nxa ungasipha umzekeliso kumbe imizekeliso nje yezinto ezimbalwa ezimqoka ukuthi zibiza malini?
Sina sikhangela izinto ezinjengabompuphu, kuya ngokuthi ungaphi. Asikhangele ukuthi emakhaya lapho abathembele khona ukuthi bazakuyathenga impuphu kuma-growth point, nxa se abantu sebeyiwoda kuma-growth point, asithi enjengelupane esenta kumbe enkaya esenta, itholotho esenta, sebeyisa emakhaya a-about 90-100 kilometers, ufumana ukuthi abantu basuke bayikhweze ngokusekhulwini singathi 100%, ukuthi nayiwode nge-$5 or $6 ingathi ithengiswa nge-$12. Kukanti labantu labana base bekhangela ukuthi indleko zokuhamba besiyathenga impuphu endaweni eyumango ezilwa ikhulu lamakhilomitha kugcina sokudula kunokuthi bazoyithenga ebantwini ababalandayo kodwa sebekhweze ngokusekhulini. So impuphu singatho ukuthi yeyinye ngeziye zempahla esezikhwelile ntenjeabothukela lakho kuyakhwela kunzima kakhulu.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust. Sixoxela ekobulawayo. Inkokheli zomdabu yesabelweni semathebeleleni North zikhala ngokuqhubeka kwabantu bebulawa lokuhlukuluzwa lokulinyazwa zinyamazana zasendle kodwa kungela nhlawulo kumbe usizo olugoqela olokwelatshwa abalutholayo kuhulumende. Unokuthi abadlamini uyalandisa.
Inyamazana zendle kakhulu izilwane lempisi zibikwa zihlasela izifuyo ezibayeni kumbe emadlelweni. Kuthi indlovu yenyathi kanye lendwangu zibikwa lazo zilobisa ezilimeni. Walibamba lenduna umvuthu umlisa uBishop Matata Sibanda. Uthi loba uhulumende wathembisa ngomnyaka ka-2022 ukuthi uzakhokhela abalinyazwayo indleko zesibhedlela. Abuye njalo aphathise kwababulawa zenyamazana lezi. Sekuze kulamuhla lokho esiyi.
Ababasizwela ukuthi udlelwe bawukhompasethe ngako sihluphi.
Usobhuku wemangweni we-BH36 umnumzana Joshua Ncube yena uthi izifuyo seziphele du.
Yabeni lamahlonko amaningi lenkomo nilembuzi but akusela lutho okuthi alibona ukuthi kungenzakala njalo kube lokuthi ngabe kukhona esikubiselwayo.
Omunye njalo usobhuku umnumzana Wandaweza uthi bayazama ukubika lezi nhlupho kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwezemvelo olweForestry Commission kodwa akulalutho olwenziwayo.
Ziyabuya zizidlele nje intando yazo ilokhuzeni impisi kumbe izilwane ziyazidlela lihambe liye batshela bethi hayi sizalincedisa sizalincedisa. Vele kuhlale kunjalo lapho.
Usobhuku Victor Ndlovu uthi ukungakhokhelwa ngemva komonakalo yikho okuletha ukuganga ebantwini.
Mina ngingabulala inyamazana egangeni lapha ngiyabotshwa. Kodwa isilwane singabulala inkomo yami ukhulume akulalutho bantu abakutshela lona. Yinto ebuhlungu ukuthi bathi ndawo ukuthi banobandlululo. Izinyamazana ziqakathiswa umuntu angaqakathekiswa.
Ephendula enhlupheni lezi kanye lesithembiso sikahulumende sokukhokhela abasuka baphanjaniswa ikufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Unkosikazi Patience Gandiwa ongomunye weziphathamandla kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwenyamazana olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority uthi sebephezu kwalokhu.
Because the policy framework for wildlife, which is under review at the moment, was not providing for any compensation.
Okwakhathesi siphezu kokulungisa umthetho wezendle owabunjwa ekuqaleni kuka-2000 ngoba wona awuphawuli ngokuthi izakhamizi kufuze zikhokhelwe ngoba inyamazana ngezomuntu wonke. Uhulumende njalo galamali yokukwenelisa lokhu yedwa. Ngakho sisadinga ukuba imali yembadalo le izavela ngapi.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana ukukhona phakathi kwenyamazana labantu lokhu kuqhubekela phambili lokhu kubangelwa ukugugudeka kwamadlelo, ukuswelakala kwamanzi ezihonqeni, ukungabiyela kwazo kanye lokuguquka komkhathi. Abohlangothi lweZimparks labo babika okufanayo besithi nsuku zonke kundawo ngendawo bayathola ucingo loyabe esebulewe kumbe walinyazwa zenyamazana lezi. Imibiko yokubhidlizwa kwamabele lezifuyo kanye lokulwisana emthonjeni yamanzi. Izakhamizi zithi zifuna ukuphathiswa kizo zonke inhlupho lezi kodwa abeziMparks bathi lokhu kunzima ukuthi kufezeke kalula ngoba labo kabatholi inzuzo eneleyo emsebenzini wokulondolozwa kwezendle. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Kwezemelika ibandla elibusayo lakwele Israel elelikhodi selisole kakhulu amazwi omkhokheli wamalunga edale lesenethi emelika Umnumzana Chuck Schumer ongumJuda yena othi inhloko kahulumende wele Israel. Umnumzana Benjamin Netanyahu usehlulekile ukubusa kuhle ngakho kumele ehle esihlalweni kwenziwe ukhetho olutsha kulelo liswe. Ibandla leli lithi ele Israel lilizwe elipheleleyo elilandela intando kaZulu. Ngokunjalo lithi kalisoze lilalele inkulumo kamnumzana Schumer. Abebandla eliphikisayo eMelika elamaRepublicans labo basole amazwi kaShuma besithi kungenela embusweni welinye ilizwe elizimeleyo. Amazwi kaShuma aza ngesikhathi kulabanengi eMelika asebesola kakhulu impi ye-Israel lebutho leHamas elakwele Palestine. Yona esibulalise abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu. Inengi kungabantwana labesifazana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, amazwi kababa uChuck Schumer being the highest ranking Jewish representative in America abe straight to the point. Ngoba siyakwazi ukuthi all these years iIsrael yayingazake itshelwe iqiniso leAmerica in public fora njengeCongress okwenziwe ngubaba uSchumer. So mina engubonayo sibone iprotest vote eMichigan ngoba sibona ama polls akatheza khuluma esithi yena ubaba uTrump ungathiwa uphambili kaPresident Biden nge-3 or 4 points eMichigan okuhlala khona abantu besi-Arab abavela khona ngale emazweni. Lamanye ama-crucial state ngathiwa supporta iPalestine ngokubulawa kwabantu abadlula over 30,000 okwakathesi labantwana labomama abangela anything to do le mpi le ehambayo. Ngibona mina ubaba uNetanyahu ngathiwa ufuna ukuthi uTrump angene kuWhite House yikho engalaleli kumaDemocrats. Abona laphana uMongameli Obama ekhona umnumzana Netanyahu laye wayenza khonoko okuphonga uqala izinto zempi thunja ama-Palestinians ngabomo. Sabona futhi ukuthi lapha in the past 2 years yena uNetanyahu ubenika iHamas ama-allowances okuthi athenge izikhali from Qatar eyenza ngababomo ukuthi aqalise yona le impi. Ngokubona kwami,
ngokubona kwakho, udaba lweIsrael luzaba lomthelela na kukhetho oluzayo lweMelika?
Izinto lezi befuna ukuthi kube le ngathiwa le confusion lapha eAmerica ngoba sokuzaba lokhetho ngoNovemba. Hhayi, bamlungisile isikhathi sisasekhona ukuthi hhayi lokho akuyenzayo veleka akuyenzi. Kumele angayenzi into aziyenzayo ePalestine ephongubulala abantu abangela ndaba and enza ukuthi abantu babe le fear yokuhlala lapha abazalelwa khona. So hayi, mbona ngathiwa this is a very very pivotal situation yenziweyo na ngubaba uShuma.
Umnumzana Tim Moringayi ulandela ezombusazwe weMelika. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Opete wesikhatshana uhlangothi lweMelika olubona ngezombusazwe kuhlanganiso ye-United Nations u-ambassador Robert Wood uthi kuyadanisa ukuba inkokheli yako leSouth Sudan kayivumelani ngokumele ikwenzele uZulu. Uthi kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe ikakhulu ekulungiseleleni ukhetho. Khulunywe ngohlobo lokhetho oluzaqhutshwa ukubhalisela uZulu uvota ukungenisa ababaleka emizini yabo kwezokhetho ezomvikela ngesikhathi sokhetho abazalungisa udaba lokhetho uma kulokuphikisana lokuthi ukhetho luzaqhutshwa nini. U-ambassador Wood uthi ukwehluleka kwenkokheli yako leSouth Sudan ukuveza kahle ngezokhetho kutsho uba eleMelika lingeke lanika ilizwe leli imali yokhetho. Uthi imali ekhona eyokhetho kumele isekele ukhetho olukhululekileyo njalo oluzasekelwa ngumuntu wonke kule South Sudan. uthi kumele eSouth Sudan linikwe imali uma lizinikela ukwenza ukhetho olubalulekileyo ukuvikela uZulu kube njalo sokusiba lenkululeko kulelo lizwe. Konke lokhu uthi kuza kwenziwa inkokheli yaleli lizwe ingaveza ukuba izimisele ukwenza okufunwa ngoZulu okuqela ukusungula inhlanganiso ezizimeleyo ezaquba ukhetho. U-ambassador Wood uthi kumele uZulu avunyelwe ukwenza santando kweleSouth Sudan. Uthi lokhu kuza kwenza ukuba kube nenhlalakahle njalo kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. U-ambassador Wood uthi elemelika lithutshwa ngezomvikela elizweni leli ngokuyamemetheka ukuhlaselwa kwabantu njalo kungaqhubekela phambili lokhu akungeke kwenza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Uthi bakhathazwa kakhulu yikubulawa kwabantu abafikaphose 180 esigabeni se-Warab State lase-Abye lapho njalo owabulawa abebutho le-UNISFA. Uthi kumele uhulumende waseSouth Sudan ahlolisise udaba lokubulawa kwabantu laba labebutho le-UNISFA. Uthi kumele bajeziswe abenze lokhu bengabanjwa. Ukubaleka kwabantu ezindlini kuhlupha elemelika elithi kumele abantu emhlabeni wonke jikelele bencedise labo abahluphekayo abasabalele ehlathini lezinye indawo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bongithuba Studio 7 kungilele mthwakazi omhle. Kuyavotwa laphana ngoba seSouth Africa abalalela uKhoza FM. Ndivotele iqhawe lakithi lapha lozinto ziyamluma. Kunecompetition laphana kuthiwa yi-Mother of All Maslanda Festival. So umculi wakithi uzinto ziyamluma nguyena yedwa ocula umculo kwamasikanda okhona laphana okukhethiweyo ukhona kula icompetition. So siyacela nivotele bantu bakithi. SMS kuthiwa ibiza ngizwana bathi bizi 150. So SMS igama lakho. SMS zinto ziyamluma ku 44893 44893. So ungayenza kanjalo uyavota noma kangaki. So uyavota noma kangaki SMS kaningi ngendirect officer ngayo. So ama SMS yenu yiwo azayenza ukuthi awine. So siyalicela abantu bakithi lonke ukuwina kwakhe kuwina kwesizwe sakithi sonke. So siyalicela ngomoya wesonto. Ngiyabonga ngomasenga lakho obulawa ephumule emadokini. Ngiyabonga
Studio 7. Studio 7 linjani badala linjani? Thina siyaphila, hayi thina sesikhathi ngohulumende lo, hayi hayi hayi, akalancedo akalani, uyasitshontshela uyaphonga uveze okuyimthetho okungaqedakaliyo nxa sefuna imali. Umuntu engaba nguminister of police sephonga ukuthumela amapolisi ehlala emgwaqweni, omunye engaba nguminister. Sesikhathele, sesitshontshela izinto zethu, izifuyo zethu ziyafa sidibhi, hayi nakahambe lobaphi mina ngagwalo, sesidiniwe thina.
Studio 7, Studio 7, salibonani balaleli nabasakazi, angivele ngingena enhlala edabeni, sikhala ngendlala emathebeleleni nodikela upane esibombo, sicela usizo, sicela usizo, sicela usizo lokudla elupane emathebeleleni north esibombo, sicela usizo. Studio 7, indlala ebhahile, akunamanzi akunakudla, inkomo yezifuyo sizodlana abantu siyodlana, sicela ukuncediswa, sicela ukuncediswa. Sengathi le ode yami ingadlula ifike nalapho kumele ifike khona ukudla kuyofika nasesibombo sithole ukudla. Siyacela Studio 7, abantu bayalamba lapha ngaphandle kazi uhulumende uhlaleleni engabona ukuthi kuyalanjwa. Waye uhulumende angasheshi ukwenza, abantu bangakazi befe ngendlala ngoba uzothi cala ukusukuma abantu sibebulawa yendlala. Ngiyacela Studio 7, ngiyacela kakhulu elupane esibombo, sicela usizo, sicela usizo kakhulu.
Studio 7, Studio 7, Studio 7, basakazi abahle siyalithanda ngendaba elisinikeza zona. Lapha mina ngicela ukukhuluma ukuthi lapha iZimbabwe ezilonga kulezi zanu PF embusweni akukho lapho esiya khona. Sizofa indlala eZimbabwe siya kuSomalia ngendaba yezanu leyi. Mana into yonke sinayo, gold sinayo, everything sinayo ukuthi singavusa ilizwe abantu bengafi ngendlala, kube nemithi ezibhedlela, but ngoba sibuswa ngamasela sizofa.
Sawubona sonongali njalo Studio 7, njani thina siyaphila Studio 7. Ngithanda ukubingelela nje Studio 7 nabathokoza abahleli lisethe indawo ngokunjalo.
njalo zizinhle ngithanda kubingelela njalo ntungamile inkomo omakhelwane wethu laphana lami sike eplumtom lo mbuzo laphana ngicela ke lidlulise lami lezo wami ukuthi uma kuthiwa izimbabwe kuyalungiswa izitrada zilungiswa kuphi ngoba ukusuke eplumt usiye ebhode maitengwe azange azi ukuthi kuyalungiswa angazi noma indawo lelekabazake beyibone yini since sozelaze sibe ngaka itharasa ayazela ebotswana lasegoli khona sesouth africa ayeze kuzingabona itharasa nsize esouth africa anyazi ithara ngicela ukuzwa ukuthi kanti le ndawo ayikhanye yini lati like sinakekele
labo bekungabalaleli bestudio 7 besipha imbono yabo lani lilanko ukusithumela eno imbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp faka nesicelo njalo kunombolo ezifanayo ezithi +1 202 465 0318 Woza Friday liviki sileqembu elitsha lomculo wesi uxolo sihlobo zami Kuhlelo Woza Friday liviki sileqembu elitsha lomculo wesintu elizibiza ngokuthi Matojeni Melomaniacs leli qembu libunje ngabaculi abaludumo abakobulawayo Nangu Ezra Chisa Spanda we Studio 7 exoxa lomunye wamalunga aleli qembu uNomathamsanqa Mkhwanazi
Matojeni Melomaniacs ingene njengesavungizane kwezomculo asizwe ukuthi vele ngobani abacula ku Triple M
iqembu elilama members i5 uthandeka Jele uNomathamsanqa Mkhwananzi kukulethu Sibanda Ntabisi Moyo bekezela Sizibo yibo ke ama members aweqembu leli iMatojeni Melomaniacs iqembu leli silisungule ngomnyaka ophelileyo 2023 ngo-March silisungula silomne wethu obased e-Austria uNqobizitha Nkulu
Kona ukuze abaculi abalodumo kangaka bahlangane babumbe leli qembu waqala njani?
Leli qembu vele elihlangene intshantshu zodwa abantu vele abasemculweni kudala kodwa sacabanga ukuthi sihlanganise namakhanda sibone ukuthi kade singapheka into enjani kwasekuphuma ke iMatojeni Melomaniacs.
Ngakaqedi umnyaka libunjwele liqembu lamemwa kuzocula phetsha kolwandle eEurope selimemiwe njalo ke lonyaka
ngoJune noJuly sizahamba futhi sizabuyela futhi kwele Austria sizakuya naseItaly naseSwitzerland sizafika khona sizi-performa umculo wethu ngoba sifuna ukuthi sihlabele ngezinto sizazifundisa sizasala sizifundisa abantwana bethu abazukulu bethu
Ukwazi okuningi ngaleli qembu leMatojeni Melomaniacs bangalithola ngani noma
Matojeni Melomaniacs yiyo ihandle yethu kuFacebook madodeni Melomaniacs. Siyacula emshadweni, siyacula kuma corporate functions noma ngapi. Hayi akula event esingathi le asingeni, singena nje kuzo zonke indawo.
Uma Thompson namkhona zingunye besikhuluma la yemele iqembu lakhe lemadodeni Melomaniacs.
Matojeni Melomaniacs abehlabela kamnandi lingakhohlwa ku live talk namhlanje sikhangela ukudula kwezinto osokwenza impilo yabantu abanengi abavele bebhekane lendlala ibe lukhuni ngamandla kwanele olivalelisayo nguntungamilinkomo lilahle.